destination. No limits.
Vane nyoka yave norta maswandi. Haucheke putu waku pachipandi. Unaija uyu kule isaisi na ye. Dova kacheke resa siswa mvangabari. Sivana muna moyo kuti munyari. Motitripano papari muswa mpari. Anzipano goshwa munu zonziwi mpari. Vane ma information ni wakere mudari. Akatoti isi ya masuwa kuti hanzi nga krari. Asiri jinyura suwa kuti ngarari. Ndiri kuchengetedza boya mkuti ngaifai. Vanukanda mapanga muma big fire. With my eyes spy, ndova onera vachidonza finally. I can't, zvichinzi funza money money. Vakashanda vane bima vane Benz manzi. Sese vakatenga nemari yembanje. Sejecha vakaungana nevanhu panze. Taichema vaifara kuti tisanzwe. Shua iri bima vane Benz manzi. Sese vakatenga nemari yembanje. Sejecha vakaungana nevanhu panze. Taichema vaifara kuti tisanzwe.
Takapusha grind seche mtutangoro. Vanhu vachisora nekuvarairwa vachiseka kuti ndiri kumudoso. Mombe dzichikora tairimira pamarket kungoti chete mimi mune bipolar. Zvipira mutsime munipa mvura yacho nimwe. Ragazvaro rakadaro dindingwe. Asi mwari vanogara vari mumweya. Saka zvamoda nkoronge. Hapana shuga unoda nkoronge. Ndikoronge. Vanoda kuti nditoita girigi.
Vakashanda vane bima vane Benz manzi. Sese vakatenga nemari yembanje. Sejecha vakaungana nevanhu panze. Taichema vaifara kuti tisanzwe. Shuwa iri bima vane Benz panze. Sese vakatenga nemari yembanje. Sejecha vakaungana nevanhu panze. Taichema vaifara kuti tisanzwe. Shuwa iri amoyo kuti munyari. Moti tiri pano papari mushampari. Anzi pano goshwa munhu zonziwe mpari. Vane ma information vakere mudari. Akatoti isi ya masuwa kuti hanzi nga krari. Asiri jinyura suwa kuti ngarari. Ndiri kuchengetedza boya mkuti ngaifai. Vanokanda mapanga muma big fire. With my eyes spy. Ndova onera vachidonza finally. I can't. Zvichinzi funza money money. Vakashanda vane bima vane Benz manzi. Sese vakatenga nemari yembanje. Sejecha vakaungana nevanhu panze. Taichema vaifara kuti tisanzwe. Shuwa iri bima vane Benz panze. Sese vakatenga nemari yembanje. Sejecha vakaungana nevanhu panze. Taichema vaifara kuti tisanzwe. Shuwa iri.